neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chiwabvu 16 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva yaisina kutara. Mumwe mubereki wemadzimai eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chiri muHarare okurudzira masangano eUnited Nations nemamwe kuti apindire muZimbabwe. Gweta remadzimai matatu anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa rinoti madzimai aya akakuvadzwa zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva isina kutarwa kutanga mangwana manheru apo panga pachipera level 2 yakanga yatarwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu vabatwa neCovid-19 vanga vava 42 uye vapona kubva kuchirwere ichi vari 13. Hama neshamwari dzaenda nhasi kunoona madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chemuHarare zvichitevera kutochwa kwaanoti akaitwa. Madzimai matatu aya muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova akaudza hama dzavo nezuro kuti akabatwa zvisina kunaka mushure mekupambwa kuWarren Park ndokuzobva anosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubindura. Tabata baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Zviri kuita kunge zvinoda kuita nani asi vana vari kurwadziwa, vana vakakuvara. Ini sababawo ndiri munhu wemurume, sometime I can't ask some of the questions but mwana akataura kuti zvandakaitwa dhedhi hazvina kumira zvakanaka.
Sevabereki vaChimbiri ndapi matanho amuchatora?
Ndichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa kuNational Criminal Court, ngavauye. I'm prepared to give evidence. Yes, zvakaitwa vana ava nezvandakamboitwawo neni is a witness. I'm a witness to police brutality. Ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakotsi zvakare. Ndakatongorohwawo zvangu ndipa station zvakare. Havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita, vakazviita. How can a police kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti ende police station onomuita handover kune bere riri kuda kudya nyama? Mupurisa chaye chaye police charter haidaro. Mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvaifanira kunge zvichiitika. Even officer commanding pataimu yacho is also involved. Bhozi zvinhu zvakaitika izvi kai kontrola anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai, so hazvaifanira kunge zvakaita.
Tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here?
Ichokwadi, ndinavo mapurisa mumwe mukadzi vakadzi tuwa nomupurisa varume tuwa ari panapa, mumwe acho ari muzvisi sejendi ari panapa. Yakatonditarisa panapa mupurisa ndinaye ndiri kutori pachipatsara pacho anofunga kuti kunyepa ngaave ndiri pano ini inonzi Chimbiri mapurisa ari panapa.
Saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei?
Neniwo I'm puzzled, ndiri kutoshamisika, ndiri kutokachamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa ivo ndo vakaurayisa vana, ndo vakaita handover kumagandanga akanoda kuuraya vana, ndo vakuchiuya manje kuda kuchigadha vana. nyaya ipo ndekuti inini ndakambozvitwa izvi vanogadha kuti kana vapora vazovasunga so that vazovashaya ndo zvavari kuitira kuti varambe vakagarira vakuru vavo vanenge vachiziva nyaya saka varoda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati hapana kana nyaya yavainayo mapurisa avakakonzeresa vakakuvadza vana saka kana pachinzi paine nyaya kurioti nyika haichisina hurumende kurioti hapachisina mapurisa kurioti nyika haina constitution bhozi police charter inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution saka kuchengeta constitution kunoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigetwa then oendeswa kumatare edzimhosva ndo zvandoziva inini havasunge munhu kuzonoinvestigeta ndinofunga kuti vane mhosva nokuti vapiwa instruction nevakuru vavo vari kumahofisi kunonzi kulaw and order law and order ipolisi iri mukati mepolisi asi iri ZANUPF
semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana izvo
mhuri yangu ine sei izvozvizvi haisi kuita zvakanaka madzimai angu izvozvo vari kuchaya vachimhanya mutoireti mwana wangu is the only girl which I have. I can feel how she is feeling, mama mukadzi wangu. Vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari dzese right now they are in a critical stress and strain. Vato traumatized. Sisivo ndo mapicha azara nyika yese ivo vanto nema absolute vari kungoona mapicha ewayo vana vachichema vana vakakwara vachiita sei. Handikwanisi kuti ndiburitse mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita misup mumabhurugwa avo neropa ravakakuvadzwa ndinenge ndakukanganisa hunhu hwedu hwechivanhu panyika kuti ndiite hunhu hwakadaro asi madzimai enyika ino vaifanira kuchimuka zvinezvi iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai vanozviti madzimai
gweta rezimbabwe lawyers for human rights vajeremiah bhamu vanoti vakamirira kuudzwa zvokuitwa nevanhu vavari kumirira kuitira kuti vatore matanho asi vati pavaenda kunoona madzimai aya vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vapiwa mushonga unodzosa marwadzo
vaitaridza kuti vaive nemarwadzo akanyanyisa uye vakakuvara zvikuru saka vaisakwanisa kukurukura pamusoro pezvavakanga vasangana nazvo vaiti vachingotanga kutaura muromo mumwe chete votanga kuudza kuchema saka takaona zviri nani kuti vatange vamboongororwa nanachiremba kana vachinge vasvika pachinhano chekuti vavekwanisa kutaura tochizonzwa kuti zvakamira sei kwaipapo
segweta riri kumirira ivo madzimai aya ndapi matanho amuri kuronga kuzotora
danho rekutanga nderekuti vatange vaonekwa nanachiremba vapodzwe zvemarwadzo avainavo pari zvino danho repiri nderekutsvakurudza kuti zvii zvakaitika kwavari uye vakanga vakavatapa ndanani vasungwa here vabatwa here nezvavanofanira kunge vachiitwa nemutemo chaizvo danho retatu kunenge kwava kuchizonzwa kune ivo vatatu ava kuti zvimwe zvavanofunga kuti tiite mberi ndezvii asi chakakoshesa pari zvino ndechekuti vatange varapwa totsvaka nzira dzekuti tizive nadzo chokwadi chekuti zvii zvakaitika kwavari nekuzoona matanho anotevera kubva ipapo
tiri kunzwa kuti madzimai aya akachengetedzwa nemapurisa pari zvino ichokwadi here ichi
hongu kune mapurisa ariko akavachengetedza pataikurukura nemapurisa pane zvazvo vakativimbisa kuti havana chishuo madzimai aya vari kuti vepo kwavo vakwezva kuchengetedza vatatu ava kuti pasaite mumwe angangoda kupara mhaka pavari
mapurisa angatizvo pasaite vamwe vanhu vangazvinge vachida kupara mhaka pavari ivo vamuri kumirira vachiti vakazviisa mumaoko emapurisa vakazoburiswa mumaoko emapurisa vachinoendeswa kune vanhu vakazonovatocha nekuvashungurudza
ivo kutaura kwavo vatatu ava havasi kutoda zvachose kuona chinonzi mupurisa nekuti vari kungoti vakaona mupurisa vototanga kuchema kuti ndine makatiita zvatiri nhasi izvi ndine makatitapa ndine makatirova ndine makatimbunyikidza kodzero dzedu naizvozvo hatina kusununguka kuti munge muripo padhuze nesu hamusi kutichengetedza asi kuti ndime muri totikanganisa nekuvhirengedza utano hwedu asi takazongotaurawo navo tikati pari zvinezvi kunyange henyu muri kutema hamuna kusununguka kuvaona ngatichiwiriranei kuti panoita distance yekuti ivo vaongororewo zvavaroda kuongorora nekuti hasi wese mupurisa akanga aripo asi wese mupurisa akazviita. Saka chatakangokumbirawo kuvakuru vemapurisa ndechekuti kune vacho vari kunze vauye vachivachengetedza ngavange vari vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzakadai.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch rinoti riri kushushikana zvikuru nezvakaitwa madzimai matatu eMDC. Tabata mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Sangano reHuman Rights Watch tinoshushikana zvikuru nekusungwa, kupambwa nekuzoshungurudzwa nekurova zvakaomarara kukaitwa madzimai matatu kuMDC nemhaka yekuti vainge vari mumaoko emapurisa pavakatorwa paroadblock pashutdown ndokuendeswa kuHarare Central ndokuzotorwa nevanhu vasiri kuzivikanwa mukati memapurisa kuendwa navo kwamuchapondwa kubhindura kwavakanoshungurudzwa. Hazvifaniri kunge zvichiitika kutyoro kwekodzero dzevanhu, uyezve tinotarisira kuti hurumende iite basa nemazvo nekukurumidza ibate vanhu vakaita izvi, nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu vachishungurudzwa inyaya yaakuita mukurumbira muZimbabwe zvaisamboitika makore esapfuura.
Munoona here hurumende yeZimbabwe ichibata nyaya iyi sezvinotarisirwa nepasi rose zvamuri kukurudzira izvi?
Kwete, tikaona mucherechedzo wekuti panguva yapfuura vakawanda vamwe vakapambwa, vakashungurudzwa, vakarohwa zvisina kana mumwe chete akasungwa. Tinosanganisira vana Tatinda Mombeyarara, vana Samantha Kureya anonzi Gonyeti, vana Obet Masaraure nevazhinji vese ivavo, hapana kana mumwe chete zvake akabatwa nemhosva yekunzi apamba vanhu. Zviri kuramba zvichiitika. Madzimai matatu eMDC vakatorwa paHarare Central Police Station mukati memaoko emapurisa. Zvoreva kuti zvichida pane vamwe vari muhurumende vane ruoko panyaya iyi. Ndokusaka hurumende yeZimbabwe isina shungu dzekuti ibate vanhu ivavo. Tochikumbira sangano reUnited Nations vekodzero kuti vapindire vataure nehurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu, ikurumidze kushanda kuti zviri kuitika izvi zvisaitika. Mweya rudziyiwe kuti munhu anoshungurudzwa zvakadaro achirowa zvakaipisisa achiita saachapondwa kuitwa kafira mberi mukati menyika yeZimbabwe ine mutima. Hazvifaniri kunge zvichiitika zvachose.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, pane mataro here amuri kutorera hurumende yeZimbabwe?
Hongu, chekutanga tikuvakurudzira kuti vaite zvakanaka zvakarurama, nekuti kodzero dzevanhu vese vana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Ndochatikuramba tichitaura, uyezve tikutaurawo pasi rese kune vanhu veSADC, vekuAfrican Union, vekuAfrican Commission on Human and People's Rights, vese vangateerera zvavo kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Hakuna munhu anoda kuti mai vake kana hanzvadzi yake ipambwe nenzira yakaitwa zvakadaro, igoshungurudzwa nezvatiri kuona zvakaitwa kuna Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova. Hazvifaniri zvachose. Kana kuine vanokwanisa kubatsira, ngavataurewo nevari kutungamira nyika yeZimbabwe kuti vanzwe tsitsi, varemekedze kodzero, vachengetedze zvizvarwa zvese zveZimbabwe nenzira ine hunhu inoremekedzeka.
Iko kupambwa kwevanhu kuri kuitwa munyika kunorevei kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Mukovanhu kunongoreva chete kuti hapana remekedzo yekodzero kana yemutemo, uyezve zvainzi mutangiro mutsva wenew dispensation aingova manyepo, kwaingova kutaura, hapana chokwadi chiripo. Zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti vazhinji vari kuzvionera kuti nyatwa iri kuonekwa nevana veZimbabwe inogona kunge yatopfuura zvakapetwa zvaiitika panguva yavaMugabe. Ndodambudziko guru. Hurumende ngaiite, ngainzwe tsitsi, ngairatidze mwoyo wekubereka, iite kuti munhu wese chero vanopikisa varemekedzwe, nekuti ikonzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika. Hakuna kushungurudzwa kwakadai kungatendedzwa pasi pemutemo. Zviri kuitwa hazvifaniri kunge zvichiitwa. Hurumende ngaimire pachokwadi, iremekedze mutemo, iremekedze bumbiro, iremekedze vana veZimbabwe.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nezuro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vakati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa13 Chivabvu maererano nemafambiro emadzimai matatu aya kubvira musi wavakaratidzira kuWarren Park. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana zvasvika muZimbabwe nhasi zvichibva kuSouth Africa sezvo upenyu hwanga hwashata munyika iyi. Zvichitevera kuvharwa kwakaitwa South Africa nepamusana pechirwere cheCOVID-19. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vanhu vatakurwa nhasi mangwanani pane vanhu vakaremara 40 nevana avo vanga vachirarama nekupemha mumigwagwa iri muSouth Africa. Chirongwa chekutakura vanhu ava vachiendeswa kumisha yavo kuZimbabwe chiri kukokerwa nesangano reInternational Organization for Migration rakabatana nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe nekambani yavaJosephat Skosana yeBig Time Strategic Group. Muumiriri weZimbabwe muSouth Africa va David Hamadziripi vati kune vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vakakumbira rubatsiro kubva kumuzinda wavo. VaHamadziripi vati pavanhu ava pane zviuru zviviri nemadzana matanhatu vaida kuyamurwa kuti vadzoke kumusha. Mutauriri wevakaremara ava vaLazarus Chinara vati vanofara zvikuru kudzokera kumusha sezvo vanhu vakawanda vari kushushikana nemabatirwo avanoitwa pamuganho weBike Bridge kudivi rekuSouth Africa.
Kuti inini vapakatanga lockdown takanga tichingokumbira mabhazi kuembassy vati takanga tichashaiwa tichida kuenda kumusha. Saka tirikuti tirikutendawo embassy nguva ino nekuti yazotikovhidhawo ikatipa kuita vanhu vekuenda kumusha. Zvisinei hazvo kuti pazongowane zvimwe zvipingiridzo kuti vamwe vedu zvinhu zvavo zvazotendwa zvisirizvo, mumwe wacho aisiwa mumawani yevanhu. Bati nyaya yacho kwairi kunetsera ndeyekuti vaigozoya kusikodzindisa sei iwo mabhodha akanga akavharwa. Saka ndopati kutishungurudza ipapo, takaifungira kuti pamwe zvinhu zvichangokonzitwawo, saka ari kutishungurudza ipapo.
VaChinara vati vange vachitambura muSouth Africa nekugara mudzimba vasina chekudya vatenda sangano repasi rose reIOM muzinda weZimbabwe neruyamuro rwavapiwa kusanganisira muzvina bhizimisi vaSkosana avo vabatsira nemabhazi ekuti vafambise. Asi kunyange hazvo vanhu ava vari kufara kudzokera kumusha, vazhinji vavo havachabvumidzwi kudzoka muSouth Africa kwemakore anosvika mashanu nekuda kwekuti vakapfuuridza mazuva avo ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Vachitaura neStudio 7 vasati vasimuka amailo weDadirwai avo vanobva kumashava vati havasi kufara nedanho rekuti vana vavo vacharambidzwa kupinda zvakare muSouth Africa kusvikira kwapera makore akatarwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webazi rinoona nezvemukati meSouth Africa vaDavid Sabane kuti tinzwe pamire hurumende yeSouth Africa panyaya iyi. Pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19, vose vanopinda munyika vanombochengetedzwa kwemazuva 21 chete vachiongororwa kuti havana coronavirus here. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai vari pasi rose vanova zvizvarwa zveZimbabwe vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu kwavari panguva iyo nyika dzakavhara nyika dzavo uyezve vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana.
Makadini zvenyu vamwe vese vateereri naTete Marvelous. Ini ndinoitwa Clara Chiera Shava. Ndinobva kushurugwi kuchachacha asi ndiri kuno kuJoburg. Zvine mararamiro edu neCOVID-19 nevana tinoona kuti tiri kurarama upenyu hwakaoma kuti vana vanenge vari kumusha isi tiri kuno kumabasa. Asi machallenges atave nawo ndeye pakutumira chikafu iko zvino kune vaka ivhurawo zvekutumirisa grocery kumusha, but zvine machallenges yekuti vana vari kunorarira kumakiu vari vega sisine machild aid. Vana vanonorara, inini vana vangu vakaenda iri Monday vakazopiwa chikafu on Wednesday. Ndatoita zvekutozofona ndakutoti ndakutofonera polisi kuti zvinhu zvamuri kuita magovera muri kuita chikafu chatinenge tabhadhara mari haasi kuita. Saka machallenges atiri kusangana nawo pavana vatinenge tichitatumira chikafu chatinenge tabhadharira mari havasi kuchiwana nenguva. Vana vari kutambudzika vari mumakiu. Makiu achona akunge zvakuita bribery, zvinove zvinhu zviri kutiomera zvisingamboiti. Ukati ubatsise kune vematrucks vari kuenda, vanhu vachona havasi kusvitsa zvinhu nenguva. Vana vanozogona kuwana chikafu after 3 weeks kana kusawana zvimwe zvinhu zvaunenge zviri mukati memabhegi aunenge watumira. Saka machallenges akatiomera sevanhukadzi tinenge tine mwoyo wekubereka kuti shuwa mwana wako aite 3 days asiri pamusha, asi mudondo achirara nenzara, achirara ari mukiu nechando, zvinorwadza zviri kutiremera zvisingamboiti.
Yeah, muri kutaura ivana vamai vangu yakaoma, zvikaoma zveshuwa. Hazvisi nyore kuti chirwere ichi pachakatanga kuchaina kwacho ikoko. Hatina mbovapwa chichipera tichikunzwa tichatangazve. Asi muno muZimbabwe votiunzira futi machaina iwawo kwachakatangira kwacho ikoko. Onza madokta wawo anorapei zvachinonzi hachina mushonga. Vanenge vachimboita sei because kunoku kwacho vakataura kuti hanzi chikakubata chirwere chacho gara kumba, ugare kumba ikoko pako wega handiti. Saka madokta aya auya kuzoitei, vaya kuzobata rei? Zvakangooma mufunge zvinoitwa nehurumende yedu muno muvanhu vamwari. Zvakangooma, remember kuti last year and last year but one vaida kutorera vanhu vekudomboshava. Domboshava yese yezvinzi inzvimbo yemachina kana muchiri kurangarira. Zvakangofanana naizvozvi kuti vachangoti futi izvozvi kutirapa kwavayazokubatsirai. Saka tinovapa zvechimwe chine izvozvi pamwe pane chavakatopiwa chatisingatozivi muno. Tichazongoona flag yachinjwa muno muZimbabwe. Tichazongoona flag yachinjwa vana vamwari. Zvakangooma, takungokumbira nyasha. Izvozvi izvi zvino kudhura, hazvisi kuchengeka vana vamai vangu, hazvisi kuchengeka sugar 3 years. Kuno kuus yacho haiwaniki zvokudaro. Mari iri kwebhondi, bhondi racho kuti uriwane iri kesi undoriwana maiko kesi ndokunge washingiririsa kutsvaga tsvaga timaparty time twacho. Ukati uchienda mazuva ano vaakuchirambawo maparty time acho nenhau yekorona, munhu anenge akuti aiwa chimbogara. Zvakaoma vana vamai vangu, hatingorambei tichina mata. Mwari vatiitire nyasha nekuti patava pacha pasina kumira zvakanaka.
Undoitwa mai mwoyo, ndinogara kuPretoria kuSouth Africa kunoku ndokwatiri. Nyaya yeCovid iri kutishunguruza zvakanyanya nokuti izvozvizvi takangogara hapana chatokwanisa kuita. Unotogara kuchengetedza upenyu hwako wakazvigarira mumba mako, nokuti ukada kubuda kuinda kunze uko zvinobva zvako zvounowana wazobatwa nechirwere chacho manje. Saka takatogara, asi zvinotirwadza manje ndezvokuti vana vari kumusha hatina access yekuti tigone kuvatumira chikafu. Saka samai zvinhu zvinorwadza, unoe uchingofunga ndo panobva pasvika pfungwa manje taakufunga zvakanyanya kuti ko zvichasvika kupi, nokuti vana sesu ana mai tinonyanya kurwadziwa zvikuru. Zvinhu zvinotirwadza izvozvo, asi tinongoti vanhu vamwari ngatinamatei zvichapfuura. Chimwe nechimwe chine nguva yacho, ngatirambei tiri pamunamato tichishingirira semadzimai tichinamata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutedzenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Our Live.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko anonzi ari kutarisana neveruzhinji munguva ino yelockdown. Vari kuchema kuti mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwidzwa zvekuti vari kuchema chema nedambudziko iroro. Kunyange hazvo hurumende yakanga yakurudzira kuti mitengo yezvinhu idzoserwe pane payaive musi wa25 kurume gore rino. Vezvitoro vanonzi havana kutora matanho iwayo. Kuti tizeye nezvematambudziko aya, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Vakuchera, mungatanga nekutitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzemitengo yatiri kunzwa kuti iri kukwira vanhu vachinyunyuta.
Chanyanya kukonzera kukwira kwemitengo inhau yekuti mari inodiwa kuti inge ichitenga zvinhu izvi imari yekunze kwenyika. Sekuziva kwenyu, zvigadzirwa zvinotengeswa muno, maraw materials acho mazhinji anowanikwa kunze kwenyika, nezvimwe zvinototengeswa angava mafinished products anowanikwa kunze kwenyika. Saka kukwira kunenge kuchiitawo dhora pamusika mutema ndokunokonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire, nekuti vanozotengesa munomu vanenge vachida kuti vatenge mari iyo yekunze kwenyika kuti vakwanise kusupplya mari yavanokwanisa kutenga kureserve bank. Zvikuru sei takatarisa iko zvino kuti nenyaya yecoronavhairasi hapana mari yakawanda iri kunyanya kupinda muhomwe, ishoma pane yavanenge vada kuzoshandisa kutenga zvinhu zvekutengesa muno.
Takaona mwedzi wapera hurumende ichikurudzira vezvitoro kuti vadzosere mitengo payaive musi wa25 kurume. Pane zvakaitwa here nevezvitoro kugadzirisa dambudziko irori kukwira kwemitengo yezvinhu?
Hapana zvati zvashanduka panyaya yemitengo ichingori payanga iri. Even hurumende yaita announcement iyoyoyo kuti mitengo inofanira kudzika. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti ndinoona kunge hurumende iri kutya kuisa maprice controls chizotyira kuti zvinhu zvingazowedzera kushayikwa pashelf. Saka kwanga kuri kungotaurawo kwekuti vanhu vaone sekuti hurumende ine zvairi kuita, asi zvainokwanisa kuita chaiye chaiyo panyaya dzemitengo idzi hapana. Zvikuru sei nekuti havana rimwe danho ravangatora kunze kweremaprice controls, asi vanoziva kuti danho iroro rinokwanisa kutozokonzera kuti zvinhu zvimire manyama amire nerongo kudarika zvaziri iko zvino.
Tiri kunzwawo kuti zvimwe kunze kwekuti zvinge zvichikwidzwa mitengo zviri kushaikwa muzvitoro kana vezvitoro vachinge vasina kukwidza mitengo yezvinhu izvi. Ndezvipi zviri kushaikwa muzvitoro pane ino nguva?
Zvava kunyanya kushayika zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva, atingati mabasics, anosanganisirawo zvinhu zvakada kuita setsvigiri, mafuta ekubikisa, upfu hwatagara tichiziva kuti huri kushayikwa. Ndo zvimwe zvezvimwe zvaakushayikwa pamashelves.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yangu inini ndeyekuti dai panga pagarwa pasi zvoonekwa kuti toita sei nenyaya yemitengo dzakasiyana dzedhora, kuti reserve bank inenge ichiti dhora riri pa25 asi kune mimwe misika isiri yereserve bank dhora iroro ratova kuma45-50. Ndipo pane dambudziko guru. Chimwewo chatinokwanisa kuita ndechekuti tiedze kuti zvizhinji zvatinoshandisa tinge tisizviwana muno togadzira zvinhu zvedu tisingatengi zvinhu zvekunze, asi izvozvo zvinokwanisa kutora nguva yakareba kuti tizokwanisa kugadzira yatingati value chain inoita kuti zvinhu zvakadai zvizoitika zvekuti zvese zvatinoda tinenge tisizviwana muno. Chakakosha ndechekuti ava vanotengesa vange vachikwanisa kuwana mari nenzira dzakada kuti chipei dzisiri dzekuenda pamusika mutema kuti vakwanise kutenga zvinhu nekutengesa, asi tichigadzirisawo indastri yedu kuti zvizhinji zvimwe zvataa kutenga kunze kwenyika semafuta ekubikisa nezvimwewo zvakafanana nematishu nesipo, zvimwe zviri zvinhu zvinokwanisa kugadzirirwa munomu nekuti hapana chinotadzisa kuti zvinhu izvozvo zviitike.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Jones ndiri muWashington.